kushingira kwakaita masoja kwakadere kumbunikidzwa kukodzero dzevana veZimbabwe chaizvo, nokuti mukatarisa zvaiita mapurisa mumigwagwa, zvaiita kuita vanongofamba, ndivo vanga vakatungamira chose pakutyora kodzero dzevanhu. Asizve handidi kusiya nyaya yeatingati mapolitical activists vanga vakatungamirawo futi nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Ko, kurwisana kwevanhu vebato rimwe chete makaona zvadzikiri yakaita zvakwira?
Mapato ane enezve matongerwo enyika ane dambudziko zvikuru pakupostereza kana kumbunikidza vanhu kuti vaite zvavasingadi. Katarisa mubato rezambia mune mafactions anga achiti chise neanga achiti rakoke, mapato maviri ayo aita kurwisana chaizvo. Tikatarisawozve zvakare kunana NDC kwanga kune kurwisana kwanga kurimo mukati, asi kwakanga kwakanyanya kuwandisa kwanga kuri muzanu PF mairwisana mapato maviri DCP nelakosi.
Ripoti yaNovemba inoratidzazve kuti kuna vanhu vakawanda vakapa zvichemo zvokutorerwa kodzero dzavo nemasoja. Chii chamakawana apa?
Muna Novemba mune chekuita nekufamba, yatingati pachirungu freedom of movement, nemhaka yekuti masoja akapinda akakontrola Zimbabwe. Kufamba kwakasungunuka kwevana veZimbabwe kwanga kwasiyani nekufamba kwemunana Oktoba nana Septemba.
Pane zvamakawana muna Novemba, pane ratidzo here kuti zvinhu zvichaita nani?
Chikuru chatinotarisira ndechekuti kana masoja akadzokera kumabharabhe, zvinoitawo kuti tichiziva kuti nyika yedu yadzokera paconstitutional order. Kungoona musoja ari mustriti hazvinyanyi kusungunura vanhu. Ndaikumbirisa kuti dai waro masoja adzokera mabharaki, vanhu vadi vanyatsoitawo basa ravo sezvinofanira kuitwa munyika inenge isingatungamirirwe nemasoja.